Mutungamiri werimwe masangano anomirira varairidzi reEducators Union of Zimbabwe, Muzvare Tafadzwa Munoda Wafa, vati zuva rekucherechedza kukosha kwevarairidzi pasi rose riri kuuya panguva iyo varairidzi munyika vari pakati pekutsutsumwa kukuru. Vati varairidzi vachina chiremera nekuda kwekusabata zvakanaka kwavanoti vari kuitwa nehurumende.
Nyika dzose dzinotora zuva iri kuti varatidze nyika dzavo nevana vari kudzidza kukosha kwezuva iri, kuitira kuti mangwana profession yeteaching irambe iri profession inowana vana vachiti kana ndakura ndoda kuva murairidzi. Asi muZimbabwe ndino urombo hwokuti hazvina kumira nezhira iyoyo, because varairidzi havachisina chiremera charaiva nacho varairidzi mumacommunities. Vari kutorwiswa, hurumende chaiyo iri kurwisawo nayo. Saka murairidzi haasi munhu anoinspire confidence kugeneration inotevera.
Zvare Munoda Wafa vati varairidzi pamwe nevana vechikoro vakatarisana nenjodzi huru nekuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakakwana zvekuvadzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Vatiwo varairidzi vari kushushikanawo nedanho rehurumende rekumanikidza vashandi vayo kuti vabayiwe nhomba pasina kupiwa ruzivo rwakakwana pamusoro penyaya iyi.
Varairidzi vakatarisana nekuenda kumabasa kusina zvikwanisiro zvemaPPEs, masanitaiza, mamask nemasocial distancing nezvimwe zvese zvinotarisirwa kuva zvichidzivirira murairidzi pacovid. Makeisis ecovid ari kungokwira muzvikoro, asi hazvina anei nazvo. Hurumende yedu haisi kuwanikwa ichitora matanho ekuita kuti murairidzi adziviririke kana kuti avewo nekusimba kwokuziva kuti employer wangu anomira nei. Izvozvi employer ari kutova achithretena varairidzi pamusana pevaccination. Huri chiri chirongwa chisina kuunzwa nezhira yakakodzera kuvarairidzi kuti vanzwisise kuti mibvunzo yavo yavanayo pamusana pevaccine nezvimwe zvese zvavanonzwa zvive assured from the employer. Employer pane kuti iye asimbise varairidzi amire navo anoshandisa matreds.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti dingendira reWorld Teachers Day regore rino, iro rinoti Teachers at the Heart of Education Recovery, rinoratidza kukosha kwakaita varairidzi munyaya yedzidzo. Asi vati muZimbabwe varairidzi havazi kukosheswa, vachiti hurumende inongoita zano ndega panyaya dzinobata varairidzi munyika.
Tichiona varairidzi vachiwedzera kuiswa kure kure panyaya dzekurikavha kweeducation, havasi kukonza kupa macritical decision mumaschools. Maticha achichemera kuti tinoda zvikwanisiro zvekushandisa kudzidzisa vana, hurumende haisi kuteerera. Vachichemera kuti dai matipawo zvikwanisiro zvekuti tive sefi tikwanise kudzidzisa vana, hurumende haisi kuteerera. Vachichema kuti tikawana umuhoro unokwana kuti tikwanise kushanda overtime tichishingirira kuti vana vedu vabate, hurumende haisi kuvateerera. Inoramba ichiva paka muhoro kadoko doko kanoita kuti vararame vari munhapwa. Zvaita kuti varairidzi vaende kure kure vasuduruke zvakanyanya kufa paati yekurikavha kweeducation. Saka education yedu yava mumadhaka akanyanya ndicharamba iri mumatopi aya kwarefu kusvika hurumende yakwanisa kumita maobligation yayo yekubhadhara varairidzi.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zvou vatsinhirawo kushushikana kwevadzidzisi munyika, vachiti dzidzo yemunyika icharamba ichiondomoka kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu nekukasika.
Kuva murairidzi muZimbabwe ibasa rava kunetsa, ibasa rinotonetsa nokuti unokwanisa kungorohwa zvikuru senguva dzamaelection. Saka hatisi kuisa varairidzi kana kuvapa role yavanofanira kunge vachiplaya musociety muZimbabwe, nokuti hatichikosesa basa rourairidzi. Mari haisi kukwana, murairidzi munhu anototamburawo zvake, anotoonekwa sabeka. Saka izvozvo zvinhu zvinodzikisa basa romurairidzi pasi. Saka isi tiri kungoti kana tichida kuti tiende mberi mune rakanaka, ngatipei varairidzi kodzero dzavo, vaite basa iri, vapripee ramangwana revana vechikoro nokuvaka nyika mune zvakanaka, nokuti hapana nyika inovakisa kana vanhu vasina kuenda kuchikoro.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavhima sezvo vange vasingabatike panharembozha yavo. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pamusoro pezvichemo zvevarairidzi. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa 5 Gumiguru gore rega rega uye rakatanga kucherechedzwa mugore ra 1994 mushure mekusainwa kwegwaro re-recommendation concerning the status of teachers nesangano re-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, ne-International Labour Organization, ILO, mugore ra 1966. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini kudzana imsengi.